Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chikunguru 4 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakuita my last 5 years tapera majimaji ndoenda kunozorora ndoenda kukongresi votsvaka umwe anotungamira achitevedzera tsoka dzangu maziwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kuenda pamudyandigere muna 2028 asi vanopikisa vanoti
isisi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvo zvivadaidzira sarudzo kana sarudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chingavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra 2028.
Vatsigiri veZANU-PF vodzingwa pane rimwe purazi kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Dambudzo Mnangagwa nasi vabuda pachena kuti vachange vachizosiya chigaro chekutungamira bato ravo uye nyika pachapera makore mashanu etemu yavo yechipiri muna
2028. My last 5 years tapera majimaji ndoenda kunozorora ndoenda kukongresi votsvaka umwe anotungamira achitevedzera tsoka dzangu maziwa mazuva ango ekuzorora pedo.
VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi pamutare Teachers College apo vanga vachivhura zviri pamutemo fekitari inogadzira zvinwiwa kubva kumuchero wemauyu. Vachitaura nezvemashoko avaMnangagwa nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vati
vakadaro tindati ayo vabatsira vana veZimbabwe nokuda kwekuti anovateerera haangazokwanisi kutidzosera kumashure kuya kwekuti munhu anotonga kusvika madhonga anenyanga.
Asi muzvinafundo womukonza vanoti vanotenda zvataurwa navaMnangagwa zvaitika.
Kukutaura nekuti vakuru vanoti totenda dzanwa zvaswera nedei.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa navaJameson Timber vapromisi mukwananzi vati nyika yatononokerwa.
Isisi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvo zvivadaidzira sarudzo kana sarudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chingavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra2028.
Vamukwananzi vativo
afari kunge patombori nehurukuro dzekuti zvadzika here kandau dziki mutemo unorayira kuti vange vabva muna 2028 muchizosarudzwa mutungamiri munyowani.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vati mashoko avaMnangagwa anga akatarisirwa.
Yanga iri garo zvine because mutungamiriri wenyika munhu anotedzera mutemo uyezve bato reZANU-PF ribato rinotedzera mutemo. Bato reZANU-PF rine dumbiro remutemo yaro nedumbiro remutemo wenyika. Zvese zviri zviviri hazvikurudzire kuti munhu agare kupfuura kana arikati matemu maviri. Saka mutungamiriri wenyika anga anda kuwedzogadzirisa nekuti vanhu vanga vanyanya kunyangadzwa nemaslogan anga ari kuitika munzira umu anga asanzwisise kuti vanda kugara here kana kuti vada kuramba varipo.
Asi mupepeti mukuru webepanhau reThe Newsworks vaDumisani Muleya vati vaMnangagwa havasi kunyatsobuda pachena nekuti dzimwe nguva vanopesvedzera vanenge vachiti vatonge kusvika madhongi amera nyanga.
izvozvo zvakakosha kuti vazotaura asi haisiyo nyaya iyoyo. Nyaya ndeyi chiri chavo chikampeni chavo ichi che2030 ndiyo nyaya yavanofanira kutaura nezvayo, because ivo havangati iri kuenda in 2028 because constitution iri kuti zvakati. Tinozviziva, hakuna munhu asingazivi kuti constitution iri kuti chii. Zvatisingazive nezvavari kuita izvi zvokumhanyamanya vachiisa vanhu kweshe kwese maprovhinsi vachiri vari kugara kusvika 2030 ndozvavafanira kuadressa izvozvo. Vavataure straight, vabude pachena kuti chii ichocho chavari kuita kuya kuya.
VaMnangagwa vakatora chigaro chekutungamira nyika muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe. Vamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vanodarika zviuru zviviri vakagariswa papurazi reClipsham pedyo nedhorobha reMasvingo nguva yehondo yeminda muna 2000 vari kupika kuti havasi kuzobva, kunyange hurumende iri kuti ngavabve pavakagara apa pavakwedzimba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nhasi vagari vepurazi apa vaita musangano vakati vakashamisika kuona minda yavo ichiroverwa hoko dzekutanga kuvaka uye muchipinda magiredha. Meya weguta reMasvingo, iro rinonzi riri kuda kupiwa purazi iri kuti rivake musha wevashoma, vaalek tabe vaudza Studio 7 kuti havana zvekutaura sezvo zviri kuitwa papurazi apa zviri kutungamirirwa nehurumende. Sadyara weClipsham Settled Farmers vaRogers Gava vati pakauya magiredha aya vakaenda kuhofisi yegurukota reMasvingo vaEzra Chadzamira, uko vakanzi vachaita musangano negurukota rinoona nezveminda Dr. Ancius Masuku uye rezvedzimba vaDaniel Garwe svondo rinouya.
Isu tawirirana kuti iko minista vakatiti vachauya next week, saka tachingoudzana kuti tigare taziva kuti vakuru vari kuuya vozotijekesera kuti zvakamira sei.
Hatina kukwanisa kubata makurukota aya, asi munyori mukuru mubazi regurukota reMasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vatenda kuti hurumende iri kutora purazi iri uye pachaitwa musangano nevakuru vehurumende.
Vakati vachadaidza vatungamiriri vemaministri iwavo, haivo ita vatatu vosangana nevagari vekuClipsham chitaura haya idzodzo dzemuri kureiza. Saka ndinofunga munguva pfupi iri kuteera vanhu vachagara pasi vachionesana way forward chiitwa.
Asi vagare vanoti makurukota aya ndiwo ari kuda kuti vabve nekudaro vave kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti izvi zvinokwanisika here. Vamwe vagare vakaita saamai Susan Wanya vati vakadzingwa havana kwekuenda.
Ndiri mugari weClipsham wavane 23 years ari muno, magreda ari kuuya ari kugreda tiripo achiti kana mugwagwa ukaenda napaimba anotoduma imba yeva ndoiti ibvisei vachisa mugwagwa yavo vakuti havasi kuitira isu vari kuitira vanouya vatisingazivi. Saka isu shuviro yedu yetinenge tinayo savagari veClipsham tagarawo makore akawanda kudero tadzika midzi kokuenda hakuchina, kana neeji dzedu vamwe vatove mapofu dzimwe dzatove dhara, hatichisiri vanhu vanokwanisa kundoita minda mitsva tikagona kana kuvaka musha chaiwo.
Amai Mester Kavada vanoti sevana vevarwi verusungunuko vanotsigira bato reZANU-PF vari kuona sekuti varaswa.
Ine zvokubuda muno muClipsham andige handisi kubvuma nokuti kwandiri kuenda nyika haisi kutatamuka. Tinoda kuramba tigere patiri, hatidi kuramba tichimbunyikidzwa kodzero dzedu nokuti isu tisu zvizvagwa zveZimbabwe tirisu zvevana vemakomuredzi. Kana kuri kudzokera kuhondo isusa nemakomuredzi tiri kundozvimiririra, tinoda kuramba tichitoenda mberi nokuti hatidi kuramba tichimbunyikidzwa kodzero dzedu.
Mumwe murwi wehondo yerusununuko vaHappy Mongoma vaudzawo Studio 7 kuti gweta
hazvigone neeji yangu ye hazvichafambi hazvichaiti kuti nekukura kwandaita kuti ndiwanikwe ndichibva futi kuno. Pandakagara ndo pandakagara, handifanira kuti ndichitobviswa ipapo. Hazvisi pamutemo kubviswa kwangu inini sekuona kwandiri kuita.
Gweta vamadhokuti vasavati kutanga kudzinga kwevanhu ava hakusi pamutemo sezvo nyaya iyi ichiri kumatare.
Havafangi kuti vange vachidzingwa kusvikira nyaya iyi yapedzwa kumatare dzimhosva kwairi. Kuti nyaya ichiri kumatare dzimhosva pobva pototangwa kunzi pakuda kufuti kugurwa munda zvinenge zviri pamutemo, kutyora mutemo zviri pachena uye kuti kuratidza kusaremekedza zvinenge zvakagurwa nematare dzimhosva.
Mutemo unosungira hurumende kuti itange yatsvagira vanhu pekugara isati yatanga kuputsa misha yavo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende nhasi yapiwa mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica kana kuti $32 million nechikamu cheAfrican Union chinoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze cherisk capacity kuti ishandiswe pakudzivirira matambudziko enzara yakonzerwa nekusaturuka kwemvura kana kuti El Nino phenomenon. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mari iyi hurumende yapiwa mamiriyoni 16 nezviuru mazana masere zvemadhora. World Food Program yapiwa mamiriyoni 6 nechidimbu. Kwozotiwo sangano Restart Network rawana mamiriyoni 5 emadhora. Vachitambira mari iyi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatichabatsira vanhu mumatunhu makumi maviri nemanomwe kana kuti mhuri 500,000 munyori mubazi ravo vaGeorge Guvamatanga vaudza Studio 7 kuti ishuvire yehurumende kudzivirira matunhu ese kubva kunzara.
Saka tichange tichiona kuti tinowedzera papata kuda kugore rino kuti tiwedzere kuti tipanze kuti chikavha kana kudzivirira madistrict edu ese anenge akakwana.
Mukuru weWorld Food Program amai Francesca Elderman vati mari yavapiwa ichabatsira mhuri zviuru 200,000 mumatunhu matatu, uye vati vakapinda muchirongwa ichi mushure mokunge vaona matambudziko aikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Mari iyi taiwana paine nguva, uye ichaita kuti tikwanise kupa vanhu chikafu chavanoda kuti vasafe nenzara.
Start Network iyo inoshanda munyika ina muAfrica yati muZimbabwe inoshanda mumatunhu anoti masvingo, Matabeleland South neMidlands. Mumwe mukuru mubazi rezvekuchengetedzwa kwevanhu iro rinotungamira kugoverwa kwechikafu munyika vaClifford Matorera vati mari iyi ichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu chikafu.
Tichange tichitenga chikafu chinoenda paindividual in a household, yatikangoti 10 kg per each individual in the household.
Sachigaro weboard reAfrica Risk Capacity Dr Anthony Maruping varumbidza Zimbabwe nekutora matanho ekudzivirira njodzi nekukasika pamwe nekushanda nesangano ravo. Mamwe matunhu achabatsirwa pasi pechirongwa ichi iBoera, Mudzi, Zaka, Lupane, Cholocho, Kariba neMount Darwin. Chirongwa ichi chiri kutsigirwa nenyika dzakawanda kusanganisira Britain, Canada, America, Germany neSwitzerland. Nyanzvi munyaya dzekubatsira vanhu nechikafu uye vakamboshanda nesangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vatenda rubatsiro rwauya nhasi, asi vakati pachiri kudiwa mari yakawanda kana zvichienderana nechikumbiro chakaitwa nehurumende.
Vanenge vachagona kubatsiridza zvakafanana nezviri kuitwa zvemadiridziro nezvimwe zvakadaro, totoramba tichikunya dzisimbe kuti tiburitsewo chimwe chinhu, tisawanikwe tichibva tangokumbira zvose.
Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu vanodarika mamiriyoni 5 vari kuda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakatoisa chikumbiro chemari inoita mabhiriyoni 3 nezviuru 300 zvemadhora US$3.3 billion kunyika dzekunze, makambani, vanhu pamwe nemasangano anopa rubatsiro kuti ikwanise kutenga chikafu uye kutsvagawo dzimwe nzira dzekurwisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoda kusvika 100 million Nigeria vanonzi vari kunetseka zvikuru nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, izvo zvakanganisa magariro avo nemabhizimisi. Kunyangwe Nigeria ichikwanisa kuwana simba remagetsi kubva kuzuva kana kuti sola, izvo hazvisi kukwanisika nekuti makambani mashoma ari kuda kuuchika mari munyika iyi, uye mamwe makambani ari kutiwo kukwereta mari kumabhanga yekutanga zvirongwa zvesola kunodhura nekuti vanobhadhariswa mitero inosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15%, zvinosiyana zvikuru nekunyika dzakabudirira kune mitero yemabhanga inosvika zvikamu zviviri kubva muzana chete kana kuti 2%. Israel nechikwata cheHezbollah chemuLebanon zvakandirana zvombo zvemuchadenga nhasi zvave kutyirwa kuti zvinogona kuti patange hondo pakati pezvikwata izvi. Hezbollah inoti yakanda zvombo uye kushandisa ndege dzemhando yemadrones zvinodarika mazana maviri kuIsrael ichidzosera kuurayiwa kwemumwe mukuru wechikwata ichi. Apo Zimbabwe iri kugadzirira musangano mukuru weSADC pamwe nekutora chigaro chasachigaro wesangano iri muna Nyamavhuvhu wegore rino, vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekutotanga kushandisa chisimba mukumbunyikidza kodzero dzevanhu ichivapomera mhosva yekuda kukanganisa musangano uyu. Mapurisa anonzi ave kungosunga-sunga vanhu vanenge vakaungana zvekudarika vashanu, anenge achiti vari kuronga kuita musarinya. Vamwe vasungwa vanosanganisira vechimwe chikwata chebato rinopikisa cheCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa nava Jameson Timber pamwe nevamwe veNational Democratic Working Group vanotsigira vaJob Sikala. Kunze kwekusungwa kwevanhu, mukuru wemauto Lieutenant General Anselm Sanyatwe nevamwe vakuru mubato reZANU-PF vari kupomerwawo mhosva dzekutyisidzira vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yevechidiki mubato reTRC vaStephen Chuma pamwe nenhengo yevechidiki muZANU-PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuitika izvi.
Konse yeZimbabwe yakagadzirwa navane veZimbabwe inotaura pachena kuti vana veZimbabwe vane kodzero dzekuratidzira murunyararo. Vana veZimbabwe vane kodzero dzekutaura yatingati pachirungu freedom of expression. Vane kodzero zvakare dzeassembly yatingati kuti vanogona kuungana vachironga pamwe chete zvinhu zvakanaka zvinoitwa nyika imberi mberi. Asi chinotishamisa ndechekuti Zimbabwe National Army Commander vaAnselm Sanyatwe avo vanosungirwa pasi pekuimberere mutemo kuti vanofanira kunge vachitevedzera zvarinotaura kuti aiwa vechiuto havafaniri kupinda panyaya dzematongerwo enyika dzine chekuita nemapato. Asi zvongotaridza kuti mukuru uyu kunyange aitaura takabva kuhondo ari kukangamwa kuti gwara rehondo rechimurenga, gwara rakaunza Zimbabwe, zvakaita kuti vana veZimbabwe vadeure ropa ravo kuhondo yanga iri nyaya yeone man one vote. Kureva kuti vana veZimbabwe vane kodzero dzokusarudza mutungamiri wavanoda, kana vasarudza mutungamiri wavanoda ndiye oita president. Izvozvo hazvinei nekuti ZANU-PF, hazvinei kuti bato ripi rinodiwa neanenge achitungamirira mauto. Izvozvo ndozvatoti aiwa nyika yedu yashata.
Pindurai tinzwa vatongogara.
Awa mukoma shoma vanongotaura handifunge kuti vari muno munyika yeZimbabwe. Nyika ino yeZimbabwe hadini muno muAfrica, ndo nyika iripisifu, nyika inoremekedza kodzero dzevanhu kudarika dzimwe nyika dzavangafunge nezvacho. Nyaya yekuti vakundishaya vataura maonero avo zvonzi pane kutyorwa kwekodzero dzevanhu, pane hambo tyorwa kodzero dzevanhu ipapo kanzi vataura maonero avo ebato reZANU-PF semaonero avo kuita kuti isusu seZANU-PF hatisi kuzongopeta maoko vanhu vachiputsa midziyo zvavaita muna 2018. Ipapa tichabudawo tichiprotectawo innocent people vanenge vachizonge vachizokwadzwa neupuzimu zvakaita muna 2018 nezvakaita muna 2019 naJanuary pawaita siyaiyaiya vachibuta mashops. Saka hatimbosi takapeta maoko nekuti hanzi ye opposition democracy henikozoya nyaya yavasanyatwe hanzi zvikoni zvikoni mimbaidzi negosoro. Ivo vari kutaura vanongoziva kuti nyika inoyi kuti inge ichizouya kuda kweZANU-PF ende vana Sanyatwe ayama voveterans vakava usununguko. Saka vanoziva kuti ZANU-PF ndiyo yakaunza nyika ino yeZimbabwe. Saka vanenge vachingoedza kungoti Zimbabwe ndiyo ZANU-PF. Izvozvozvo hazvina mupikisa. Nyika inoyi iri mumaoko eZANU-PF ende zvese zvimapolitical parties zvinenge zvida kunzvesa games of liberation struggle kuda kudzosa minda izvozvo hazvizoitika as long ZANU-PF ichipo pano panyika.
Vachuma, aka akasike kutanga kuti tinzwe mukuru wemauto achitaura zvimwe chete, chii chingazokushamisa inhasi kuti vasanyakwe vati ZANU-PF icharamba iri panyanga?
Hapana chinoshamisa zveshuwa, asi zviri kungokonfirma zvatogara achitaura kuti aiwa kune zvandingati marogue elements vari umiritari, nekuti umiritari nevanhu vakanaka chaizvo, vari very professional, vanonzwisisa kuti aiwa mauto asi ezanupf, asi kuti mauto ndevana vezimbabwe. Vanonzwisisa kuti aiwa hondo yechimurenga haina kutanga nezanupf, hondo yechimurenga yakatanga nana mbuya nehanda kufesi chimurenga, ikaita vanhu vakawanda vakapinda vachirwira rusununguko rwevanhu vanosanganisira vezapu nemamwe wemapato akasiyana siyana. Saka ukanzwa munhu anenge achiti zanupf dei akarwira zimbabwe chete, zvireva kuti iyoyo haziri nhoroondo yenyika yake, nekuti neanda vakagurwa musoro nevamwe mauto akagurwa musoro kufesi chimurenga vanga vasina makadhi ezanupf. ZANU-PF yakatozofemwa muna 1963. Saka ndo nyaya iri kungotinoita muzimbabwe, yatoti aiwa idzi inyaya dzifanira kuti dzigadziriswe.
Vatongogara, mashoko ekupedzisira, zvingagadziriswa sei kuti vana vezimbabwe vasagare vakabatira hana mumaoko?
Nyaya yakangokosha inyaya yekuti vana vezimbabwe vanofanira kuziva kuti kana tichinge tabvatisa rudo tinomira makore mashanu. Saka hapana ana dhamindi yekuti vangade kubvisa nazvo hurumende, vachiita zvemaprotesti, vachiita zvechii.
Vachuma, pindirai tipete chirongwa.
Izvozvo igarozwa kuti nyika inoita maelections papera makore mashanu, asizve mukazvitarisa ikoko kuZANU-PF ndokune mahomera asingataridzi nyaya yemakore mashanu, nekuti ukanzwa zvinezvi vari kutofamba vachitaura kuti aiwa vamunangabva 2030 vanenge vachipo, venge vachipo seizvo nekuti maiaata 2028. Saka zvicharidza kuti ivo nechekare ndo vatova mukambeini modi yekuti 2030 inenge achipo.
Avo vanga vari vaSteven Sakozi Chuma, vanhu vanhengo yevechidiki yebato rinopikisa Residents Coalition for Change. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nhengo yevechidiki muZANU-PF vaSnobo Tongogara. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutaura nezvekupemberera makore mazana maviri nemakumi mana nemanomwe kana kuti 247 kubva nyika yeAmerica zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1776 kubva kuBritain. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa kuita mabiko nemhuri dzemauto pamuzinda wavo weWhite House muWashington DC. Kunze kwemabiko aya, vanhu vari kuunganawo munzvimbo dzakasiyana-siyana manheru ano vachipemberera zuva iri. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanonzi vari kushanyira matunhu akasiyana-siyana panguva ino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusoro cheCalifornia State University muzvinafundo Angela Zivo Gapa, kuti tinzwe maonero avo.
Musi wa4 July izuva rakakosha zvikuru munyika yeAmerica nekuti rinoratidza kusununguka kwenyika kubva kuutongi hweBritain. So pazuva iri muna 1776 vatungamiri venyika dzeAmerica vakasaina inonzi Declaration of Independence, vachitaura zviri pamutemo chishuo chavo chekuumba nyika yakazvimiririra yega isina utongi hweBritain.
Kuzvizvarwa zvekune dzimwewo nyika sesuwo vamwe vanobvawo kuZimbabwe rinorevawo zvipi kuzvizvarwa zvekunze zuva iri?
Rakafanana nekupemberera kunoitwa maindependence all over the world sezvatinoita kuZimbabwe zuva rekuzviwana kuzvitonga kuzere musi wa18 April, kurangarira kupera kweutongi hweBritain neRhodesia nekutanga kuzvitonga kuzere muna 1980. Saka sekurangarira kwatakaita susu sezvizvarwa zveZimbabwe kuzvirwira nyika yedu ikawana kuzvitonga, vanhu vemuAmerica vanorangarirawo nekupemberera misimboti yerusununguko yedemokrasi pazuva ravo reindependence musi wa4 July.
Nditarisewo kuti panenge pachinzi nyika yakasununguka yakawana kuzvitonga kuzere, ndezvipi zvinenge zvichinyanyotariswa zvinotaridza kuti aiwa iyi yakasununguka iyi?
Kazhinji kana nyika ichinzi yakasununguka, inenge ichikwanisa kuzvimiririra, ichishandisa kuzvitonga kuzere pamusoro pehurumende yayo, pamusoro peupfumi hwayo, pamusoro pemiganhu yayo, pasina masimba ekunze. Nyika iri independent, ine hurongwa hweutemo hwayo, inocherechedza kodzero dzevanhu vayo, uye inyika inogona kumisa ukama nekudyidzana nedzimwe nyika pasi rose.
Saka zvinowanzoitwa imo muzuva iri kuricherechedza ndezvipi?
Kazhinji vanhu vemuamerica vanopemberera July 4th nemafireworks. Pane inonzi 4th of July parade yatinoona chero pamatelevhizheni. Vakawanda vanoenda kumaconcert. 4th of July kazhinji hama neshamwari dzinoungana kuti vaite mapikiniki nemagochigochi. Vakawandawo futi vanoonekwa vachipembererera nekuratidza mureza weamerica pazvipfeko zvavanenge vakapfeka uye motikari dzavo.
Avo vangovari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusoro checalifornia state university muzvinafundo, Angela Zivo Gapa vari parunare kucalifornia kwakare naIvan Zininga westudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yaiswa mugroup J makwikwi eAfrica Nations Cup a2025 ari kuitirwa muSouth Africa. Dzimwe nyika dziri muchikamu chimwe chete neZimbabwe dzinenge dzichirwira kuenda kuMorocco kumakwikwi aya gore rinouya dzinosanganisira Namibia, Kenya neCameroon. Yave nguva yekuti muzvitaurire zvamunofunga imi vega vateereri.
Makasimba yari pastudio 7. Tinotenda nokuramba muchitipa maupdates enhau dzinoitika kuZimbabwe. Ndiri muno munyika yeSouth Africa. Kungotambudzika tiri muno tichiedza kuti tiriritire mhuri. Nyika yedu yava mamvemve. Hatizivi chichazoterera sezvo South Africa yachinja hurumende. Tongonamata kuna Mwari kuti dai yabvisa mhondi dziripo idzo, dai atora hake mhondi dziripo idzo, tidzokere kumba tishande pedyo nemhuri dzedu. Zvakaoma zvikuru kushanda kure nevana, kushanda kure nemukadzi. Tinoti Mwari ndiwe munhu wese.
Maswera sei pa studio 7 apo. Nau ye murume uyu ari kuamu uyu anonzi General Watt handizivi kuti anonzi akachitaura pa makamuchitaura pa studio 7 kuti aiti anzi tichatonga ZANU-PF ichatonga kusvika matunga abuda nyanga. Iye murume iyi haana kana musoro, iyeyo haana kana musoro. Ende zvinhu zvinotaurwa nemunhu asina kukwana izvozvo. Ukazvitarisa kuti vanhu vari kutombora sei munyika ende vanhu vazhinji vari kubva muZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika, iye haana kana nebasa nazvo. Atesa kunge anitotonga mumba make nevakadzi vake nevana vake. Zvatosiyana nekuona sokunge munhu asina kutokwana iyeye, munhu asina kutokwana iyeye weZANU-PF iyeye. Ndatenda hangu.
Makadii pastudio 7. Ndinokutendai nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Pane nyaya yemukuru wemasoja Sanyatu. Inoshamisa kwazvo nekuti handizivi kuti chaanoramba achiitira kuti kwai kuvanhu vanhu chero mukadii tichafosoredza. Handiti tichangobva mukuvhota here izvezvi manje manje. Vanhu vakavhotera ZANU-1 kuzvavanoramba vachipresewa vanhu vachona vachivhundudzigwa chii? Handiti ichangobva mukuhwina izvezvi gore rapera apa. Kukana mahwina moramba zvemuchingovhundudzira vanhu futi pasina. Itai zvinoita kuti vanhu vararame. Vanhu vari kushayiwa chokudya kumaraini izvezvi. Kumaruzevha uku kuri kufiwa nezhara. Ndo zvinozoita kuti vanhu vagume vapanduka izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vedu. Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nesu. Isu hatina kwatakarerekera. Asi makasununguka yenyu kutumira mashoko paWhatsApp panhamba dzinoti 1202465 0318. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tinenge tichikurukura mashoko avamunangagwa ekuti vave kuenda pamudyika ndigere muna 2028. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika